First Lady Barbara Bush muno angakanyisa kuti koshera isu vanhu pasi nekuti muno akatangisisa kutaura nyaya dzechild literacy nekukurudzira kudzidza kwevanasikana zvisati zvava zvinhu zvainyanyotaurwa nemapoliticians akawanda. Ndivowo vakatanga kuva spouse presidential candidate vakataura kunational congress yemarepublicans zvanga zvisati zvamboonekwa. Saka ndichiverengawo zvekare zvizhinji zvanga zvichinyorwa paupenyu hwavo, zvinonzi ivo pamapolicies aiitwa mungave muhurumende yemurume wavo kana kuti yemwana wavo vaiverengawo vachipawo input yavo zvinhu zvese zvainyanyisa kukurudzira kudzidza kwevana. Saka ndinoona sekunge tarasikirwa neadvocate, asiwo sezvataurwa napresident Bush munhu anga ane 92 years, mazuva akapfuura vakataura ivo kuti havachada kuramba vachidzokera kuchipatara. Saka vaienda nguva yavo yakwana, ende zvinoratidza kuti ivo vanenge vanga vagadzikana nekusvika kumagumo kweupenyu hwavo hwepasi rino.
Pane zvamuri kuverengawo, vari kuchemwa zvakadii nemhuri yeAmerica?
Vari kuchemwa zvakanyanya. Ndinoona kunge vana vechidiki, mayounger generation, vanogona kusanyanyisa kuvaziva nekuti munhu angati kurei, asi vakakurawo muma80s nemuma90s vanhu vanenge vachiziva basa ravakabata. Saka ndanga ndichionawo patwitter kuti vari kuchemwa nevanhu vemakore akasiyana siyana. Vana President Clinton vatumira mameseji, mafootball players ekutexas vatumira mameseji. Kunyanya muTexas ndomavanga vachinyanyisa kuzivikanwa ivo nemhuri yavo.
Imwewo nyaya iri kutaurwa nevanoongorora zvematongerwo enyika ndeyekuti vaisanyanya kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika, kungava kudivi remurume wavo kana mwana wavo akazotungamirawo nyika, vaGeorge W. Bush. Izvi zvakakosha zvakadii?
Inini hangutoona kuti zvakakosha, asi vanhukadzi vazhinji vezera ravo I think vaiva nenzira yavo yekutaura mafungiro avo. Isiwo mumhuri medu takarasikirwa nambuya vangu vanga vachangobva kutena 93 years gore rino. Munhu uyo anga asinga pamunga achizosiyana nevanhukadzi vegeneration yedu kuti isu tinobva tabuda pachena totaura zvatinofunga. Asi mukatarisa kune vanovaziva vanga vachitaura mabiography avo, vanoti munhu aiedza kuti maviewpoints ake anzwisisike, sezvandamboreva kuti ivo vakataura pacongress isarudzo yemurume wavo kurepublican party. Saka haasi mukadzi uyo anga akangogara kumashure akanyarara. I think vaingoshandisawo dzavo nzira neuchenjeri hwavo kuti ravo shoko rinzwike. Even panga pachitaurwa nevana vavo, vazhinji vanga vachirakidza kuti munhu anga ane mapoints ake nezvinhu zvavaishuvira kupolisi zvatizongoona zvoitika. Saka handifungi kuti munhu anga akangonyarara akagara kumashure kwepolitical playing field.